Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera 8 Gumiguru 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu dzakanganiswa neMhiri Jonga. Mutungamiri webato reMGC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu kwaitika Mhiri Jonga yaita kuti sarudzo dzisaenderera mberi. Kune zvatawana zvaitika nhasi kuHurungwe North mudunhu reMashonaland and West, tinonzwa kuti kwanga kuchikwikwidzanwa vaRuben Marumahoko navaTerence Mukupe, asi sarudzo dzinonzi dzazosendekwa parutivi mushure meMhiri Jonga yaitika vaMukupe vachipomerwa mhosva yekutenga mavhoti. Zvatawana pataenda pamhepo zvabuda mune mamwe matunhu emuMashonaland and West zvinoratidza kuti vaMike Chimombe vasarudzwa kuti vange vachimirira chinhoi, vakaindinesi paradza kuMakonde, kuzvimba South vaPhilip Chiyangwa, amai Marian Chombo kuzvimba North vaZiyambi Ziyambi, vachisarudzwawo kuzvimba West, kuchitiwo kuzvimba East vaFrancis Mukwangwariri. Sarudzo kudunhu reMasvingo dziri kuitwa mangwana mushure mekunge dzaendeswa mberi nekuti mutungamiri weZANU-PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vaine musangano nevatsigiri vebato ravo kuchiredzi nhasi wekutenda kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabyelection. Central Committee yeZANU-PF ndiyo komiti yepamusorosoro iine zvigaro mazana matatu nezvina. Zvabuda musarudzo idzi mumatunhu ose zvinotarisirwa kuziviswa kumuzinda weZANU-PF kana kuti kucommand center muHarare cheronguva. Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti sarudzo dzeWard 15 by-election kumberengwa dzafamba zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa kuti sarudzo dzeby-election dzanga dzichiitwa kunyanga kuWard 27 dzafambawo sei. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora nezuro vanonzi vakapinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Akandeke kutanga kuti vaNgonzora vapinde mumusangano wePollard kunyanga hazvo vasina kukwikwidza musarudzo dza 2018. Asi mutauriri wavo vaLloyd Damba vanoti kupinda kwakaita vaMgonzora mumusangano uyu nezuro hakureve kuti vave nhengo yePollard, asi kuti vakanga vakokwa kuti vasvitse gwaro ravo rine zvavanoti vanoda kuti zvitange zvaitwa kuti vazopinda muPollard. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
Hongu nezuro vaMgonzora vakadaidzwa kana kunopinda meeting, asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda heri kupinda muPollard kana kuti havasida kupinda muPollard. Iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vaMgonzora vakaramba kuti isusu tipinde muPollard yakaita zvayakaita, nekuti mukatira gore rakapera National Council yeMDC yakagara ikadhiliparieta kuti kana tichipinda muPollard tinenge tichipinda yakaamendwa, kana tichiti yakaamendwa semamirira yakaita right now hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive, nekuti mukatira kuti mutemo wePollard unotaura kuti inhengo Saka kuti za presidential election ya 2018 ndizvo chete zvinobvira kuna Poland. Saka we MDC takagara pasi tikati no, kana vachida kuti tipinde Poland nekuti zvano PF nemamwe political parties vari kuti dialogue inofanira kuitwa chete kana tiri muPoland. Nekuti tanga taproposa kuti kuda in all stakeholders dialogue. Saka kuna zvakapetera kwenguru nepresidenta document redu rekuti zvatiri kutarisira kuti tichida kuti tipinde muPoland inofanira kunge tichi include political parties ari muParliament. Kana tainclude mapolitical parties ari muParliament zvaakureva kuti izvo machichi nemacivic organizations nemamwe mapolitical parties asina kukondesa anenge akubvumidzwa. Nekuti tikaita dare remaparliamentarians ndetipinda muPoland zvazvinotaura ndezvekuti Parliament inoreprezenta vana veZimbabwe inoneta kuti uri chechi ipi inoneta kuti uri political party ipi. Saka naizvozvo izvo document ndinoti ari prezidenta nezuru. Saka nemamiriro yaakaita tati hatingakwanisi kupinda. Saka ndozvakabuda musangano wanezuro.
Saka zvakatambirwa sei nevainge vari mumusangano uyu?
Vanga vari musangano mune zuro vakabva vati vachatsvaka kuti maproposals ese ataita nekuti vari kutora vachidzokera kumashure. Zvakasiyana nemamiriro akaita COPAC tichinyora bumbiro remutemo weZimbabwe. COPAC yakanyorwa neParliament. Saka Parliament iri inclusive nekuti mukatsva kuti Parliament yakavhotwa nevana veZimbabwe. Saka vamatarisiro vakaita nezuro vakatsva vachiti no, inenge kanofanana nePoland. Saka tichikwenda kunoconsider timbonoconsultana tichazokutaurirai mazuva anotevera.
Chii chikuru chiri kuita kuti munge muchida kupinda muPoland?
Isu tiri kuda dialogue. Saka dialogue vezvano PF nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue rinokwanisa chete kuitwa muPoland. Isu ndepatamirawo takamira kusaidi. Tikati hatikwanisi kupinda muPoland nekuti hatiri kukodzera nekuda kwebumbiro renyu remutemo. Saka iwo ndokubva vane proposal yekuti dai madai imimi ndinge maproposal zvamuri kuda. Kuti mchinge mchita dialogue. Asi kwanisa kupati chete dialogue team Poland. Saka ndopakaitawo document yedu yekuti tinofanira kuamenda. Chiti munhu wese weZimbabwe anofanira kuita dialogue.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora, vaLloyd Damba vari parunhare muHarare neStudio 7.
Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nyika yeRussia iri kushorwa zvikuru mushure mekupamba kwayo nechisimba nyika yeUkraine. Russia inove nhengo yechigarire yeUnited Nations Security Council inonzi yakakanganisa chitsidzo cheUnited Nations chekuchengetedza rugare nekuchengeteka kwenyika. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakataura izvi pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nguva pfupi yapfuura. Russia yakatyora zvinonyadzisa chidzidzo chesangano reUnited Nations Charter. Vakatsinhira vaBiden vachiti hapana chakakosha kupfuura kurambidzwa kuri pachena kwenyika kuti dzipambe nyika dzadzinovakidzana nadzo nechisimba. Muna kukadzi mugore ra2022, nguva pfupi mushure mekutanga kwekupinda kweKremlin kwakazara munyika yeUkraine, bazi reSecurity Council rakavhota richishora zvakaipisisa kupamba kweRussia nyika yeUkraine. Rakakurudzira kuti mauto yenyika iyi abviswe muUkraine nechimbi chimbi. Mushure mekuongorora mamiriro anga akaita zvinhu nezviga zvechata, chibvumirano ichi chekuti Russia iburitse mauto ayo chingadai chakatambirwa zvisina pikiso. Zvisinei, kunyangwe panga paine rutsigiro rwenhengo dzegungano iri gumi neimwe, chitsidzo ichi chakakundwa zvichitevera vhoti imwe chete yekuti kwete kubva kuRussia. Izvi zvakareva kuti Russia seimwe yenhengo shanu dzechigarire yakawana mukana wekumisa kuburitswa kwemauto ayo. Izvi zvakakanganisa tsika dzepasi rese apo imwe yenhengo yakafuratira zvaidiwa nedzimwe nhengo ichiita zvido zvayo zvisina tsarukano. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, vanoti kubvira gore ra2009 Russia yakakanda mavhoti ekuramba zviri pamutemo kana kuti veto 26. 12 emavhoti aya akatsigirwa nenyika yeChina. Nepo America yakashandisa mavhoti emavito kanokwana kana. Amai Thomas Greenfield vanoti nengo yechigarire inoshandisa mavhoti emavhito kudzivirira zviito zvayo zvechisimba inorasikirwa nehunhu uye inofanirwa kuzvidavirira. Panguva yekutaura kwavo kugeneral assembly vaBiden vakakurudzira kuti patorwe matano ekusimudzira kuvimbika uye kushanda kwesecurity council. Vakati nengo dzeUN Security Council kusanganisira America dzinofanira kugara dzichitsigira nekudzivirira gwaro reUnited Nations Charter uye kurega kushandisa vhoti yevhito kunze kwekunge pasina imwe nzira yekugadzirisa zvinhu. VaBiden vakazivisawo kuti America inotsigira kuwedzerwa kwenhengo dzeSecurity Council munhengo dzayo dzechigarire uye dzisiri dzechigarire. VaBiden vakakurudzira zvakare kuti zvigaro zvechigarire zvipiwe kunyika dziri muAfrica, Latin America neCaribbean. VaBiden vakatsinhira zvakare kuti nguva yanga yasvika yekuti sangano iri rivandudzwe kuitira kuti rikwanise kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyika yanhasi. Vakazivisa kuti America yakazvipira kuita basa iri ravakati rakakosha. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rudo Magwanyata vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinonzi Shamwari yemwanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungati itsananguro kuti muri kuona sei zviri kuitika pamusoro pevana vari kushaya vachibatsirwa avo vanenge vamitiswa kana kuroorzwa vasati vabvazera.
Nyaya nokuti ndavaramba yakamuka iri mumapepa nawo musi wechipiri. Inyaya inorwadza fani nekuti takanga tine nyaya imwe chete gore rapera yaana Machaya. Pari zvino tichasati pakati patanga tiri gore rakapera taiona sekunge nyau dzevasikana vanofa vachibatsirwa kana kuti vachibara vari pacheche ichanga iri nyaya yekare tichange tapedza nezvayo mushure menyaya yaana Machaya. Asi nhasi tiri kutaura nezvanokutenda waramba akarasikirwa neupenyu hwake achibatsirwa nemwana ari pakereke kumasvingo. Inyaya inorwadza, inyaya inokumbura chaizvo. Isu seshamwari mwanasikana bato rinomirira kodzero dzemwanasikana tiri kungoramba tichingotaura tichingokurudzira vabereki kuti vachengetedze vana vavo. Tinonzwisisa kuti sevabereki vane zvinhu zvavagara vachitenda mazviri muchinamato chavo kana mutsika nemagariro avo, asi hazvibatsiri kana mukuita zvinhu izvi vachizorasikirwa nemwana. Inguva inorwadza semubereki, inguva inorwadza nesu semapato anoona nezvekodzero dzevanasikana.
Chii chamungakurudzire vabereki pamusoro pezvamuri kuona takatarisa vana vari kushaya vanenge varodzwa kana kumitiswa vasati vabvazira?
Tinokurudzira vabereki vasiyane nenzira dzingava dzichitenderwa kana dzitsika nemagariro dzinokuvatsisa vana vavo. Tinokurudzira zvekare vemakereki kuti vataure nyaya dzakadai. Pari zvino hatichaziva kuti vangani vasikana vari kubatsirwa pamakereke iwaya. Tinozogonzwa kana pachinge paine anenge arasikirwa neupenyu. Ndopatinoona nyaya dzirimo mapepanhau nemunhefenyuro nepamasocial media platforms. Saka naizvozvo munhu wese ane chinzvimbo chaanofanira kutora kuti vana vasarasikirwe neupenyu, kuti vana varambe vakachengetedzeka basa pimutwe nenjodzi kana kushika pakuraskirwa neupenyu. Ngatisiyanei nekuita zvinhu zvinokwadzisa vana vedu. Ngatisiyanei nekuramba takanyarara kana mwana achimbunyikidzwa kana mwana achinge apinda munjodzi. Pari zvino hatitozivi kuti mwanasikana uyuyu pamuviri paakanga ainapo akapa wana senyi. Akambunyikidzwa pabonde here kana kuti aive arozwa ari mwana mudiki. Nhau iyi inhau inorifanira kuramba ichingotaurwa nezvayo, irambe ichingotaurika. Semapato anomirira kodzero dzevanasikana, ticharamba tichingotaura nezvazvo.
Zvii zvamunokurudzira hurumende uyezve nevematare nemapurisa panyaya dzakadai?
Ticharamba tichingokurudzira kuti hurumende vematare dzimhosva yedu vatore tsvinzvimbo dzavo, mapurisa aite basa ravo rekusunga vanowanikwa nemhosva. Vagari vemunharaunda ngavanotaura kana kumhangara kumapurisa vanhu ava mhondi idzi dzisungwe. Taneta nevanasikana vari kurasikirwa neupenyu vari vadiki. Tinokurudzira kuti nhau idzi dzitaurwe kumapurisa nguva iripo mwanasikana achengeteke. Sezvinewo kana mwana achinge ainewo pamuviri pake, zvakangonakawo kuti vanhu vaende kuzvipatara. Vabereki, tinokurudzira muende nemwana kuchipatara, anobatsirwa ikoko. Taramba vana vari kuramba vachingoshayika vanhu vachirasikirwa neupenyu vari panzvimbo dzekunamata, panzvimbo yekuti vange vari muzvipatara vachibatsirwa nanamukoti nachiremba vanoziya. Ngatishandei pamwe chete semhuri yeZimbabwe tipedze kumbunyikidzwa kwemwanasikana. Ndinovimba kuti tikaramba tichingotaura nezvazvo, tichingokurudzirana, tichishanda tiri pamwe chete senyika, hatiwanikwe tiine nyaya dzakadai zvekare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington Vicky Rega Rega.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanotsanangura nezvematambudziko avanoti ari kusanganikwa nawo muwanano nemhuri dzekuZimbabwe dziri munyika iyi dzakawanda, zviri kusvitsa pakutsemura michato yakawanda. Ngatinzwei vachitsanangura.
Baba kandimirire, regai mikwasei nevateteresi Studio 7, mutsvanisi wedu Jesu Kristu, nditaluye amen. Kurambana kwevana veZimbabwe mukati menyika ine South Africa kwakura zvikuru. Zvinonzisa tsitsi, zvinopa shungu, zvinorwadza kuwana unyanya avo vachirikupinda muwanano vasiri vatsva kana kuti neavo vagara vari mukati mewanano. Vazhinji vakabva kuZimbabwe vari baba naamai, vazhinji vari kudzoka umwe naumwe oga, dzimwe nguva umwe achidzoka anomwe mukadzi, umwe achidzoka anomwe murume kana mukadzi wechitatu kana wechipiri, vachingorambana. Nori mukati mekurambana kwenyika ino vana veZimbabwe kavapinda zvikuru, uye futi mukukopa zvizvarwa zvenyika ino pachazvo zvinhu zvisingakoshesi kuroorwa kana kugara nevarume kana kugara nevakadzi, kungochinyanisa varume nevakadzi. Saka vana veZimbabwe navo vapindwa tsika dzakafanana idzo, dziri tsika dzakaipa dzaiita kuti vachangowanana varambane. Uye futizve zvatinoziva kuti kare kwaiva nokudzidziswa kukuru kana munhu achinge aroorwa zvinonzi murume chiko, zvinonzi mukadzi chii. Manje mazuva ano hakusina, asi tinozava nepatinogona nako kumakereke.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano?
Nhau yokunwa doro kwemadzimai mukati meuno South Africa vana veZimbabwe zvanyanyisa madzimai mazhinji ari kudhakwa zvakanyanya, zvinopfuuridza mwero, zvinopfuuridza varume. Zvinotangira vachiita mapati emabirthdays akasiyana siyana, nemotanga mumwahwahwa imomo vopeisira vakunyengererwa nemafriends vachidhakwa, zvokupeisira kukanganwa mhuri kana kusaziva kuti imba chii, zvopeisira vakuenda mabhawa vachipinda mabhawa. Zvatinoziva mukati menyika ine South Africa vakadzi vemuno vanomwahwahwa zvakanyanyisa kutodarika varume vacho. Taakuona nevakadzi vekumusha kwedu vekuZimbabwe vaakunwahwa vapinda mumabhawa, kunwa vana bhurongi zvakangosiyana siyana zvanongo zvinokubhima fodya vamwe. Zvichitangira mumapati, zvichitangira munongoitwa birthday, zvichitanga kuchinza zvidhakisi zvakupeisa kuti madzimai ako kuti kana varume vachinge vakuvatsura havachabvumi kutsiurwa. Uye futi karisaninavi varume idambudziko hombe, nokuti varume kana vachingowamwa hwahwa vamwe varume vachakwanisa kuchengeta madzimai kana kubhadharira rendi kana vana zvikoro nezvimwe zvakawanda wanda nekuda kwehwahwa. Saka vamwe matambudziko.
Munenge muri kuti imi dambudziko iri riri kumadzimai ari kunwa doro chete, ko vanhurume vari kunwawo doro?
Baba dambudziko rekunwa hwawa kwevarume idambudziko guru kwazvo. Varume vazhinji vari kunwa hwawa zvinosvika pakusiririsa zvinoita sekuti vakaroora doro. Vanoda doro kudarika madzimai avo senge mwedzi wapera vamamukora pavhiki. Anondonwa mari yose kubhawa achisiya mumba kusina kana chikafu. Siya madzimai ane nzara kana nemari yerengi kana kutengera vana mapambasi chaiwo. Anopedza mari yose anoita munhu kwaye kana mari ichinge yapera. Rimwe rimwe dambudziko iroro riri kukonzera dzimba zhinji madzimai apeisira achizobuda. Kana kuzotiza futi varume nenyaya yekunwa hwawa kuita varume. Saka zvinhu zvakaipa zvikuru futi varume vafauti vadzidze vanwa hwawa vaonwe vachiziva kuti vane mhuri, nokuti kumwe kunwa hakusazi kumwakanaka kaita kuti madzimai apesera apanduke akuzodoo kutsvaga neimwe nzira yekurarama nayo.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano kunze kwedoro?
Nhawi dzakati wande dai zvaigoneka paiwanika zvimwe nguva timbodzisana nezvenhau yemari pakati pevarume nevakadzi, nokuti mari zveshuwa yaputsa misha. Mari kana varume vakashanda vamwe vapa vakadzi mari, vakadzi kana vachinge vakushanda yavo mari vanenge vakutiwo waindi nyima yako umwe namwe achiita zvinhu zvake. Tinoona dzimba dzakawanda vanhu vachiti pakubhadhira rendo ita hafu hafu, pakubhadhira chikafu hafu hafu. Zviri zvinhu zvakakangarisa dzimba dzakawanda izvozvo zvinopesa kana dzimwe nguva mukadzi achashanda anenge akukwereteswa achinzozi pachibhadhira chikwereti. Kuva kuti magariro akadaro anoita zvazvo zvezimbabwe mukati memereji zvinhu zvisina kunaka, zvinoda kuti dai zvaigona timbotsana nezvazvo nepakufamba kwemazuva futi.
Saka imi muri kuzogadzirisa sei matambudziko aya, mufundisi Moyo?
Tine basa guru baba kandimiri rokuyananisa, rokuvakurudza varume nemadzimai vanenge vapinda panyaya yakafani iyi, iye futi panyaya yokudhabwa kwemadzimai rava dambudziko ruri kana mudzimai kana achinge atopinda zvedoro haachadzorereki. Murumewo varume vakukurumidza kudzorereka. Saka tinotora nguva zhinji pakuyananisa varume nevakadzi, nokuti kuyananisa ndiyo kii inoita kuti umwe namwe ataure dambudziko rake tivatagadzirisana. Asi iri nhau inoda nyasha dzaJehovha Mwari, nokuti vana veZimbabwe vasiya tsika dzavo neunhu hwavo panhuva dzakafanira zvekuti tinozama nepatinogona napo kuvayananisa. Asi zvinoda nyasha dzaJehovha Mwari, vamwe vanosvika pakurovana, kukuvadzana kana kubaya nemapanga nokupisa nemvura. Madzimai akubatirwa varume mapanga nokuvapisa zvoita kuti vamwe varume vakawanda dzimwe nguva vataure vanopesera vakubatwa neDP kana depression kusvika pakufa. Iri nhaya yekuti vanenge vachiurudzika nezvinoitwa mukati medzimba dzavo.
Manga makateerera kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mutungamiri weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vakapeta musangano wavo muAmerica nezuro vachiti vakakwanisa kuwana makambani ekudyidzana navo, asi vachiti vakatarisana nedambudziko rekuti imwe kambani huru muWashington DC iri kutoshanda muZimbabwe yakatomira kudyara mari yayo munyika pamusoro pezvirango zvinonzi zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Mhlanganya weStudio 7.
Programs in that you have from America generally are from the Kanaka, just saying a memorandum of understanding the organizations in Maviri are key. My actual, you know, the Anchor International Investment is based in New York. It can be each fund a number of projects, which particular assistance on a number of projects in partnership in the American business people. That I sign up for team agreement in a global trade and in finance in Washington DC. It has cheaper funding as well as bringing my delegations for exchange to Zimbabwe.
Kunyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende yanga isiri kutaurika here pamisangano yenyu iyi?
Taendazve DFC, US Development Finance Corporation, takaita musangano wakanaka nawo. Vane maprojects already ari kurana muZimbabwe, but for the last 2 years vanga vasiri kufunda maprojects emuZimbabwe for the obvious reasons that we know, which are the sanctions. So generally tafamba zvakanaka and we are happy sedelegation yanga ichitsvaga mukana yemabhizinisi muno muAmerica. Apart from DFC, mwe kwese kwataenda nyaya yemasanctions ainobva yambobuda, but kuDFC ndokwayabuda.
Imi seve mabhizimisi munoti chii nenyaya iyi yezvirango zvakawanikwa zvichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerica?
Isusu sesi Africa round table tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Muchizvitarisa, tanga tine vana muzvina business 23. Idemonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America. But my sanctions clearly inge stumbling block when you come to DFC, which is the organization really key when it comes to accessing American finance, when it comes to partnering my Americans to teach my business in Zimbabwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano re-CEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo. Manyukunyuku mumakundano ekastolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya nhasi apinda munharaunda yemakumi matatu paine zvikwata zvisere zviri kurwira upenyu hwazvo mugungano renhabvu yepamusorosoro iyi. Zvikwata zvine mapoinzi makumi matatu nemashanu zvichidzika kusanganisira Yada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenants, Harare City, Bly City neWawa. Zviri kudzvinyirirana kubva pazvikwata zvina zvinofanira kubuda kuenda kuDivision 1. Nhasi Harare City yaita mangange 0-0 neNgezi Platinum Stars. Musi uyo ZPC Kariba yazvambura Manika Diamonds 3-0. Bryce City yarovawo Blower Chiefs 1-0. Mangage aita Harare City neNgezi ari kureva kuti Capes United haifanire kudonhedza mapoints pamutambo wayo neCranbourne Bullets mangwana, nekuti kuita izvi kune njodzi huru. Mongorori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti zvingarwadze vakawanda makepekepe akakundikana mhondo yavatarisana nayo iyi.
I feel it will be a very very sad chapter in Zimbabwean football fraternity kuti Capes United ionekwe ichidzika pasi kunotamba bhora redivision 1. Since Capes yanga iri imwe yetimu dzepamusoro apart from Dynamos, Highlanders neFC Platinum yakazoyiwa mukoro unoyu.
Asi mukuru wechikwata ichi vafara ijere nemurairidzi wavo Lloyd Tembwe vanoti vatsigiri vavo havafaniri kutya nekuti vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti makwepekepe ibve pairi apa. Tenants iyo yatambawo nhasi yarohwa 2-0 neBlack Rhinos. Green Fuel, Simba Bora, Sesham neHwange dzakatomirira kutora zvinzvimbo zvemupremier Soccer League kana zvikwata zvakaita seCapes United zvakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sarudzo dzekutsvaka nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga mune mamwe matunhu dzichinzi dzakanganiswa nemhirizhonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Manyukunyuku makundano ekastolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwaya apinda muvhiki remakumi matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekana nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gaino Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 8 Mfumfu 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezombusazwe elemthwakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi libalisa imfuno zalo e-petition. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni kanye lemadolobheni, kuthi lezifuyo lazo seziqalisile ubucuba ngokuswela amadlelo. Kwezemidlalo sikhangela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi waphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Ipandla lezombusazwe lemthakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi ebalisa imfuno zalo e-petition. Isicelo lesi esilesihloko esithi Petition on Acts of Terror Against My Party and Myself ibhalwe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo eyiqondisela kuziphatha amandla zikahulumende, umanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika OSADC, kanye labo hulumende beleBhilithane lowelemelika. Incwadi le ipha imbali yejulileyo mayelana lesiphatho sikaMnangagwa kubandla le-MRP le-MPR lokhu elasungulwayo kanye lezikhalazo zebandlaleli. Izikhalazo ezikulipetishini zibalisa ukukhululwa entolongweni kwamalunga ebandla e-MRP abathi abotshwa agwetshwa engelacala ahlukunyezwa lokwethuselwa kwamalunga ebandla leli ngaye uMnangagwa, ukubuyiselwa eCamy prison kwalawo malunga asuswa khona esiwa eChikurubi maximum prison ukuyabhikela khona le lokunye. Sizweni uMnumzana Mqondisi Moyo esilandisela ngepetition yabo le.
Ngabhala le incwadi eyipetition siya kuye uMnangagwa lengatsha zonke ezakhe kuhulumende ezilokwenza le security sector yakhe.
Amazwe owathumele lezi ncwadi agoqela aphi?
Incwadi le ngibhale futhi njalo ngayikhopha to UK Parliament, to SADC, to AU, to African Court, to British Embassy, lakwezinye inhlanganiso esicabangela ukuthi zingaba lusizo kithi ukuthi sibabonise ukuthi umbulalo ngu-Emmerson Mnangagwa usephinda futhi amaqhinga asebenzisa ngomnyaka ka-1980 lapho babezilungiselela ukuthi bathumele umbhuqazwe kwelemandebeleni. Usephinda futhi ukuthi asebenzise amaqhinga akhe akudala ukuthetha imthwakazi Republic Party ilezikhali. Kanti ngakwelinye icele okusenze sabhalela amazwe lawa o-Britain, sabhalela o-SADC labo-AU, sinanzelela ukuthi kungaba lesiga esenzakala eHarare sibonile kubo-Member of Parliament wasetshitungwiza uJob Sikhala lo Thole laye engu-Member of Parliament we-CCC le-13 members e-CCC ezabotshwa eNyatsime khona leMashonaland. Sibone i-UK ihlaba umkhosi ePhalamende yase-UK besola ngokubotshwa kukaJob Sikhala lo Sithole labanye babo. Sabona lezi nhlanganiso ezigoqela ezamazwe omhlaba lawo zikusola lo, kodwa kuyasidanisa ukuthi konke okwenzakala kwelikamthwakazi i-UK o-United States of America lezinye inhlangano kazizwakali zikukhonde malokhu. Kubuye kusibisele futhi emuva khona ngale ngomnyaka ka-1982-87 bethumela umbhuqazwe ukuthi Britain lamazwe njengabo-America lezinye inhlanganiso zomhlaba zathula zakhangela eceleni, okusibonisayo mhlophe ukuthi konke lokhu bakwenza benanzelela ukuthi iBritain yaphatheka kakhulu endabeni yegugurawundi ngoba yiyo eyabhadalela ama-106 North Korean instructors ayezabuya ezoqeqesha amabutho e-50 Brigade ayezobulala amaNdebele angu-5,000 atrena kwelenyanga khona le-Emtare. IBritain yasebenza isebenzisana leNorth Korea, isebenzisana leGovernment yeZimbabwe yeZANU-PF, isebenzisana lamazwe anjengaboTanzania kusaphethe uJulius Nyerere.
Kungani uthumezele abangaphandle kweZimbabwe ubathumezela lincwadi ucela uncedo?
Kungakho ke sikhethe ukubhala lezi ncwadi ukuthi babekwazi umhlaba ubekwazi, ngoba silibandla elilwela inkululeko yamaNdebele, silibandla elilwela ukuphuma kweZimbabwe sizimele sisodwa, ngalokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination. Ngalawo mazwi ke ngiyabonga abalaleli ukuthi siyimthwakazi Republic Party. Akulandaba bayasihlukumeza, bayasibopha, bayasibulala, sizoqhubeka silwela inkululeko yethu. Njalo ukumtshela lokhu umnankagwa ngalolu gwalo akusho ukuthi siyamesaba, kodwa sitshengisela ukuthi amachinga akhe onke abolileyo awasebenzise ngama-early 80s ewasebenzisela izaphu lakathesi lathi siwabhekile, njalo sithi ngalesi sikhathi ngasoze asebenze.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla lezombusazwe leMthwakazi Republic Party exoxa leStudio 7 ngocingo engenzansi yemandebeleni. iStudio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Believe Gawule, elinye lamalunga ebandla leZANU-PF njalo ongumcubunguli wezombusazwe, esipha owakhe umbono mayelana lalolu daba.
Lapha sokela ngiyibona incwadi leyi yabantu be-MRP leka-president wakhona uMqondisi Moyo, ukuthi njalo ikhotshelwe ifikiswe la kuze indawo kwabanye abathiyeneyo kuhulumende lakuba le mahhofisi amele amazwe angaphandle. Engikuthanda ukuthi ngikutsho ukuthi lapha okukhona ukhala ngokuthi bona bayahlukuluzwa, bayahlukuluzwa nguhulumende. Kodwa asiqalisele lapho ukuthi kanti ilizwe leZimbabwe lona lilizwe phela elilemthetho yalo, ilizwe elilomthetho. iZimbabwe ayisilo lizwe elingalamthetho, njalo iZimbabwe ayimelanga iyekethise ukuba lomthetho eyiyo evikela ilizwe ukuze abantu baphile kuhle phakathi kwelizwe. Ungananzelela ukuthi abantu laba sokela bahlasela inkamba yamapholisa base bebotshwa, okuyikho ukuthi ungakhangela ukuthi akula ukuthi abantu during broad daylight ba-attack inkamba yamapholisa bese beyekelwa nje umthetho. Kube kuthiwa umthetho sokumele ufinyelele kibo abantu laba babotshwa ke. Ngokunjalo indlela ukubhalela umongameli indaba eziyizo ezenziwe ngamakhothi, ngezinye indlela sesithi ukuthina uthi umongameli kangenele entweni zamakhothi. Amakhothi lawo azimele wodwa laphana, asebenza ezimele wodwa ukwenzela ukuthi angatshelwa okukwenzwa ngezinye ingatsha zikahulumende. Ngezinye indlela amakhothi into abangayenza be-MRP yikuthi ba-aphile kumakhothi aphezulu, kunye le-Supreme Court, kumbe baya e-Supreme Court, kumbe baya ku-Constitutional Court, ngoba isekelo sombuso ilizwe lethu seline-Constitutional Court. Unqabule yinye indlela ababona kona bangabanjwanga ngokusemthethweni ngokomthetho, kabayi phezulu emakhothi aphezulu.
Umnumzana Believe Gawule, umcubunguli wezombusazwe njalo engomunye wamalunga ebandla leZANU-PF, exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembu.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni lemadolobheni, kuthi lezifuyo lazo seziqalile ukucuba ngokuswela amadlelo. Abaningi sebehlala insuku ezimbalwa bengela okuya ethunjini. Lokhu kulandela ukungani kwezulu kuhle ngomnyaka wokulima owedluleyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zematobo ezansi emandebeleni ngezinye zezakhamizi zemaphandleni ezikhala ezimathonsi, ngoba iningi lemizi selilakho ukuhlala amalanga athile bengenelisi ukuthola okuya ngaphansi kwamakhala. Ukhansila ka-13 ekhezi esiqintini semaqhina umnumzana Vincent Ndlovu uthi babhekane lendlala enkulu.
Hayi, indlala inkulu mama, inkulu kakhulu indlala.
yokade vele sisizwe besizwa i Save the Children la isingani sithule so sokulobunzima obukhulu ngokuhulumende kathi kakakhona sikuba la ma grants akakunika abantu asikatholi they are promising ngo October.
Isakhamuzi semaqhina village umnumzana Freedom Moyo uthi isomiso siyabusa emakhaya amanengi.
Hayi inhlupho esibhekane lazo nje esigabeni yindlala kuphela ebantwini njengoba lalisinceda ngemali lisinceda langenkukhu uyabona zafa indlala mami.
Unkosikazi sikhangele Mlalazi uthi indlala ihlasele loba beledamu emaqhina.
Saba sibhekane lokuthi kunje womile esigabeni saba sikhala ukuthi ama project singavulela ama project nje singabantu bangomama amanye ama project amayo angasebenziyo saba sifisa ukubana singancediswa ngawo sikwanisa ukubana singalima singafuna ukulima ngoba sikhala endenye project lapha kedamu ilezihlahla but abiyele le fence kodwa ayila bakhangeleli bayo.
Esinye isakhamuzi sekezi umnumzana Ernest Hlongwane uthi indlala iyahlaba emakhaya.
Iyahlaba mama isisilimazile. Ye, angazi singancediswa njani ngoba ukudla ikho esingalakho khona lapha egumeni. Yebo mama.
Umnumzana Dumisani Masuku isakhamuzi semaphisa uthi ukudla kuyadula ezitolo akuthengeki.
Indlala is too much phakathina kwabantu. Akula ngenye indlela kula way out because lezi mali ungazi ukuthi uyezitolo izinto ziyadula ziphezulu so sidinga uncedo kathesi so ukudala uba singaphiwa loma yiphi intoni engasincedisa abantu silambele.
Esinye isakhamuzi seMatobo umnumzana Gibson Zulu uchaze ukuba iningi seliphila ngamanzi.
Indlala mama ya lapha mangowe seziko kunzima kakhulu besikhangele sibisikhangele uhulumeni ukuthi mhlawumbe angasincedisa sekukubi imuli vele eziningi zilala zingadlanga sesiphila ngamanzi.
Umphathintambo wentuthuko yezabelo i-public service labour and social welfare umnumzana July Moyo uthi isomiso sikhona ezweni njalo uhulumende uzanceda iziqinti ezingamachumi amahlanu lambili kuthi inhlanganiso ezizimeleyo zizanceda iziqinti eziyisifica minwe mibili.
38% of our population is now in need of food and we normally, even in the best of years, there are some pockets of Zimbabwe where we have to give people food. And this year it has gone up a little bit from 27% the previous year to 38%. And we do vulnerability assessment, which is a cooperation between government and cooperating partners, including USAID, since I'm talking to Voice of America. And we arrive at scientific figures of what needs to be done. There is a geographic assessment of areas which are more in need than others.
Emizameni yokumelana lendlala uhulumende ubeke imali engamabhiliyoni ayisifica munemunye yamadola akuleli ekutholiseni iziqinti ezidlula amachumi amahlanu 52 uncedo lokudla phakathi kweziqinti eziphose zibe zinkulungwane ezimbili 1958 kulandela ucwaningo lokusiza uZulu ngokudla olwenziwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Lonyaka uhulumende ubike ukuba uzabhadalela indleko yokuthenga ukudla ezigabeni ezaba lesivuno esihle ukuze atholise okungela nhlawulo abazakwabela ukudla abaseziqintini ezihlaselwe yindlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaphisa ngingu Anastasia Ndlovu.
Anastasia Ndlovu lapha besethulela udaba ngendlala etholakalayo kulezi nsuku eMathebeleland. Okwakathesi sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abathoba munwe munye engozini yokudubuka okwenzakala emzini ongenyakatho ngokuya ngempumalanga yelizwe kwele island namhla ekuseni kubika amapolisa alelo lizwe. Kulimele abantu abathoba minwe mibili kulesi sehlakalo abahle bagijinyiselwa esibhedlela. Amakhulu lamakhulu abantu kwele Philippines bebegcwele emgwaqweni betshengisela njalo besola umbuso kamongameli Ferdinand Marcos Jr. Namhla bekunanzwa insuku ezilikhulu uMarcos angena embusweni abantu besithi akala lutho asethe walwenza ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abantu laba bebethwele amagwaliba abelotshwe amazwi okusola uMarcos besithi kabone ukukwenza ngoba abantu bayadubeka. Okwamanje wothi sidedele kusithandekile mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Thembeni Moyo ophila ngokudobha impahla esezilahliwe abesezithengisa njalo ekunhlanganiso ebona ngalo msebenzi e-West Pickers kobulawayo. Usichasisela ngengxaki abesifazana ababhekana lazo kulo msebenzi.
Yebo, bukhona ubunzima esihlangana labo emsebenzini ikakhulu kobomama ngoba laphana kuhlangene abafana abasebancane obaba nabomama. Ngakho obaba masisebenza ikakhulu masisebenzela endaweni lana kuthiwa yiyele zibi eziningi eRichmond ngale kuba le violent ebakhona. Bakhona abafana bakwenza ukuthi bayathathela umama kuningi nje ukulimala okuthize ikakhulu kobomama ngoba uzabe kufuqa uzabe kuthathela uzabe ekuthethisa. Then sebese sithi ngapha ezindlini emalokishini wifesi ama-challenges kakhulu kulaba abasebenza ku-city council. Labanye abantu babe beqhashiwe kodwa labo bengathola lapho kulezibi khona base bezifuna. So base bekutshela ukuthi wena ungathathi. Kuso siba nokuphikisana ukuthi wena angithi uqhashiwe mina angiqhashangwa lami ngizama ukusizana imuli. So kuba lokungazwisisani ukuthi bagcina labo besiba violently ukukuthathela bengakuthola bayakuthathela. So kwakathesi sibe sisingani sesivikelekile through i-program esayifakelwa ngobaba uMaphosa e-West Pickers ngoba if ngile inform yami lawe uyabe egqoke okwakhe kwe-city council bagcina bebona ukuthi hayi laba ngabantu esincedisana labo.
Uyenelisa yini ukuthi ubhadalele indleko zomdeni nemali oyitholayo kulo msebenzi?
Hayi, ama-prizes angkhona mancane ikakhulu ithina eblawele lapha sile company A1 ethengayo u-track. That company ama-deductions akhe asuka ebe maningi kakhulu uzingoba uzatshelwa ngama company papers lani o-taxi at the end abo igcine sebekuthengela nge-30 cents that which is imali ala ade i-220 pound. So i-220 pound package ayi kugcine sisiba yimali engayinelisi ukuthi lawe ubhadale ama-renters ufundise abantwana wenze ngoba imali ana futhi iyabe ngengekho in form of i-cash iyabe ikuswayipe izahlala ebhenki uzuyithole ngemva kwenyanga ngemva kwe-3 weeks and iyabe isiwile and iyabe isekhadini uze uyethola i-cash. Ama-renters ibhadala nge-cash abantwana kwabe kufunakala i-cash. Uthenge ukudla layo ngeswipe iyabe ingavumi iyabe ifuna i-cash. Nokuthi kumele ngilungisisa amaphepha awe-tax ngiyadobha mina izifo sokumele ngitshele ngokuthi kumele ngi-tax for i-government ile yenzuzo layo ekumele iyithole khona lapho. Ayi kusuka kungikhulile ngoba izafuna i-tax i-government kodwa ayikaze iconsider emsebenzini esiwenzayo. Nethemba i-West Pickers uku-recycle ngeyinye umnotho ongasivusele elizwe lethu ukuthi liyenelise layo ukuvuka lakhe i-gold mine. Kodwa kabakaze beke bekhangelisise ngoba singakhangela yena u-tracker esimthengiselayo ama-carpet ama-recyclable things ethu ule profitable enkulu ngoba amagabha lana uyawa-recycle to make other things ezisebenzayo futhi again ikakhulu njengama ama water pipes ayo kuplamba izindlu asuka kufuna umkomarapa nalawa esizakyayo ama buckets chezi imigano lokunye okungamaphathi kungena endle izinto njengabo TV stoves kusuka again kuzinto esizirecyclayo sena uzagcina la esekutshela ukuthi mina ngiyezisebenzi ngichathile imachinery to repair machinery iyadula lokhu nalokhu so ngwendlela ukuthi uyabe ungelalwazi oluningi ugcina uzovuma ukuthi umnike nephezene leyo engacaciwe ugcina wena uzohaya the transport ukuze ikuhambisele i-staff sakho ekhampanini those guys abemoto esibahele bafuna i-cash wena ngale uyabe usulindele iswipe inkinga esihlangana layo kumabhenki i-government eyasiyehlisela wona onjengabo-women's bank o-empower bank basuke befune izibambiso ezinkulu ezisikhulelayo ngoba mina lapha engikhona ngiyabe ngirenta umashinari uyabe unida 1,000 to 1.5 US ukuze uzofika eZimbabwe ngiyabe ngiyithethe ngaphi that is such amount ngoba mina ngizabe ngiphiwe i-R220 in swipe ngoba kathesi kunje i-EMA ingafika ingantula ngibuthelele endlini ngiyabotshwa iyangitshela ukuthi i-EMA yangitshela ukuthi awulayo imvume ukuthi ubuthelele khona la
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Thembeni Moyo esixoxe laye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo lwabesifazane lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga usithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazane abasebenza nzima ukuzithuthukisa. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asizweni ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuliviki.
Linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni induna yasendaba zinduna umbuzo wami wokuqala ngasitele ukuthi usunjani kwezempilo lapho siyakhumbula ukuthi wahamba eNgiland ungezwa kuhle indaba yamehlo usunjani kodwa kaJesu
hayi indaba yamehlo hayi sokhanjiwe sengiphilile madoda sengiqinile fair enough isibhedlela asikanikezi complete discharge kodwa as far as stability and health wise hayi kukhona really I'm not fit and strong. I was at the review just on this Friday gone. So kungathi kuyaqinaqina. But I've been looking at them ukuthi baninikeze nje just that official discharge.
Manje ukhangelele ukuthi ungaphenduka yini eZimbabwe khona okungani akumanga kuhle njalo kwakungani bakuthwalisa nzima abakahulumende lamacala esabona bekwetheswa wona ungasitshela ukuthi ukhangelele na ubuyela eZimbabwe
akula question mark at all iZimbabwe likhaya lami intaba zinduna likhaya lami nxa kulempi mele ngihlasele impi yakhona ngisentaba zinduna ukuhamba emazweni landlali akukho kithi lokho ayikho induna ngenze into enjalo no mina ngiyabuya eZimbabwe banganikeza discharge kube njani njani laba bafisa ukuthi basethisa amacala landlani ngokwabo siza kukhangela ngesikhathi sakhona
nxa ukhangela wena ezombusazwe ungathi zihamba njani kukhona yini okumele kulungiswe ikakhulu sesikhangela ukubana ukhetho oluzayo soluseduze
kunenge okufanele ukuthi ngabe mhlawumbe kuyalungiswa njengoba sesikhangela ukhetho lolo olubuyayo ngingaqala phezulu lapho baba ngithi hayi number 1 umahlaba ezulu mela hlangane ukuthi sibe lamaparties amanengi kwela kithi angathi amakhanda ayachisa angathi thina sizazi ukuthi singobani angathi asikwazi ukuthi sifisane into engene phakathi kwethu angathi umuntu waphosa isichitha phakathi kwethu. Yiko ke inqala phezulu ngokuthi ama political parties kakhulu kwelakithi mele ahlangane, mele kube le forum esinxusa bonke nje abakhokheli baba parties achene kwelakithi. Sithi gwaqa bahlangane sikhulume ngelizwe elilodwa, elilodwa. Then sesingathi sesilunga nje kancane. Kodwa lakho sibamba lelo siyakwazi ukuthi silesizwe sakithi esingale ezansi. La somele sihlangane khona lezansi. Sikhulume ngelizwe elilodwa. Kodwa kakhulu nyabe ngikhusela abasekhaya ukuthi bakhumbuze abangale ezansi eGoli ukuthi baregister kuma right to vote. Baregister laphana lakho bavota khona phana. Totally independent of uZEC, totally independent of uhulumende wakithi, akudingi ukuthi sicele imvumo kumuntu ngalelo. Kodwa ukwenza khonokho ukuthi baregister imkhonto ethize sabe sihlomile.
Lo-ke bekungumnumzana Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni induna yasendaba zinduna ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Lilale.
Sibonga uChris Gande lapha ngohlelo lwakhe liphuma lendaba litshone lendaba. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwapi amaqembu akhangelelwe ukudlala kusasa.
Sokumele abambe aqinye amaqembu omdlalo wenguqu adlalela isigaba sephezulu esecastle lager premier soccer league. Umncintiswano ususuke phezulu ngale kwengalane yemiklomelo ususiya kulawo asemsileni aselwela ukuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Amaqembu ale miklomelo ephansi kwamashumi amathathu lanhlanu athi iyada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenex, Harare City, Bulawayo City, Lewawa, yiwo aselwisa ukuthi engaphunyulwa isesiya esigabeni sika Division 1 umnyaka ozayo. Iwawa yiyo esemsileni ile miklomelo engamashumi amabili kuphela. Emidlalweni yedlalwe namhlanje, iHarare City ibe nguthikelo bhanqa 1-1 lenkezi. IZPC Kariba yatshaya iManica Diamonds 3-0. Kwathi iBulawayo City yanqoba iBulawayo Chiefs 1-0. Amaqembu akuDivision 1 athi ele Green Fuel, Simba Bora, Shesham Lewange asemelele ukungena esigabeni saphezulu esePSL ukuthatha izikhundla zalawo ayabe esehluleke ukuthola imiklomelo eneleyo yokuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Eyakusasa yona imidlalo imi kanje. I-Chicken Inn incikelana le-Highlanders e-Barberfield. I-Triangle idlala le-Yada e-Kipo.
Sibonga u-PJ ngokusipha indaba zenguqu ezenzakala kuliviki. Kundaba ezisanda kungena namhla ibandla leZANU-PF belisenza ukhetho lokukhetha amalunga amatsha e-Central Committee. Umphathintambo wezemali uMthuli Ncube ukhethwe okwakuqala kulokho kwangena kubandla leZANU-PF. Njalo lo mnumzana Chinga Dube lo Judith Ncube umphathintambo wedolobho lakoBulawayo. Abanye abanqobileyo nguCharles Chiponda, Eliphas Mashaba, Constance Ndlovu Mabutho Moyo, Godfrey Magumba, Joseph Chuma, Obert Msindo lo Alderman David Ndlovu. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Oliver Lelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.